Nanhasi vatsigiri vemitambo muZimbabwe vari kukatyamadzwa nezvakaitika kuna Charles Manyuchi, oyo akadamburwa maminitsi maviri nemasekonzi makumi mashanu nematanhatu munharaunda yekutanga naKwadratilo Abzarov wekuUzbekistan ndokutorerwa bhande rake reWorld Boxing Council resirivha. Mifananidzo yemutambo uyu yazara murunare mbozha dzevakawanda muZimbabwe avo vasiri kunyatsobvuma kuti ndiManyuchi wavanoziva here uyo ari kupunzirwa pasi zvisina tsarukano. Vamwe ndivo vari kuti Manyuchi aive asina kunyatsogwinya zvekunorwa mumutambo uyu. Vamwewo ndivo vari kutaura zvimwe vachinenedzera nyaya dzekubheja zvisiri pamutemo, asi chokwadi ndechekuti Manyuchi haasisina bhande raive anaro resirivha. VaRobert Mupanduki, avo vanotevera mutambo wetsiva, vanoti vari kurwadzikana zvikuru kuti Manyuchi haasina bhande iri, sezvo vanga vachitarisira kuti gore rino aizotora bhande repamusorosoro regoridhe iro rina Keith Tuman wekuAmerica.
Akarohwa first round, akachohwa chibhagera chimwe. Taarwadziwa chaizvo kuti andakafungidzira kuti achasumudza flag yeZimbabwe.
Asi Manyuchi, oyo ane makore makumi maviri nemanomwe, achiri nenguva yekukwanisa kugadzirisa pasina kuita zvakanaka nekurwira pamwe nekutora zvekare bhande rake raiva naro. Zvakamira zvakadai, vatsigiri venhabvu havasi kufara zvekare mushure mekubuda muNational Sports Stadium nezuro vachigunununa nematambiro akaita chikwata chemaWarriors, icho chakaita mangange 0-0 neZambia mumutambo wekuedzana masimba. Chokwadi ndechekuti Zambia ingadai yakakunda nezvibodzwa zvakawandisa dai vasina kutambisa mikana yakavakawana, uyezve dai pasina mubati wepagedhe wemaWarriors Edmos Banda uyo akamuka chibhebhenenga. Asi murayiridzi wemaWarriors Norman Mapeza anoti achitarisa kuti chikwata chake chakagadzirira kwemazuva maviri chete, vatambi vake vakaita nepese pavanogona.
Tichitarisa kuti takangosangana mazuva mashoma apfuura, I think vazama nepaso pavanogona nezvaita muzuva ranhasi.
Mapeza akawedzera iye kuti kusauya kwevamwe vatambi vaive ashevedza pamutambo uyu kwakakanganisa zvekare marongero ake. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Michael Kariati.